Mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanoti varimi vachashandisa mari yakawanda mwaka uno nepamusana pekukwira zvakanyanya kwakaita mitengo yezvinhu zvavanoshandisa mukurima zvakaita sembeu, fetereza pamwe nemishonga yesora neinodzivirira zvirwere pambesa dzavo. Nokudaro vaZakaria vanoti hurumende ikaenderera mberi nekutara mitengo yezvirimwa varimi vanogona kurasikirwa nemari yakawanda sezvo hurumende ichiwanzotara mitengo iri pasi nguva dzose. VaZakaria vanoti varimi vanofanira kusiyiwa vachitara mitengo yezvirimwa nekuti ndivo vanoziva mari yavanenge vakashandisa. Hurumende ndiye inotara mitengo pazvirimwa zvizhinji zvinosanganisira chibage, donje, gorosi pamwe nebhinzi.
Tinofanira kuregera market ichitiudza kuti chirimwa ichi mutengo wacho ndouyu. Tine markets akafanana necommodity exchange ndo anokwanisa kutibatsira kuti value inoenda pachirimwa ichi, value inoenda pachirimwa ichi zvichibva nokudiwa kwachiri kuitwa panguva iyoyo. Izvozvo ndo zvinobatsira varimi kuti vaone kuti chirimwa chine mari munguva ino ndechichi, chirimwa chine mari ndechichi. Tichitarisa nematrends kana kuti nekufamba kuri kuita mari dzacho nemaquantities pamusika iwoyo. Saka kuno vanofanira kuva kuvanomusika kunoshanda waimbovapo taiva nezimesi yaishanda chaizvo chaizvo zvakanakisisa. Muno we muno munyika munotori necommodity exchange market yakagadzirwa, inofanirwa kushanda iyoyo. Yakatogadzirwa ikavapo muna 2012 kana kuti 2013 ikatovapo framework yese iripo. Saka ndo misika inogona kutibatsira kuti tizive kuti demand yati zvakati, supply ichitiwo zvakati, therefore value yechinhu chiri kutengeswa ndechakati. Kune pamwe patinogona kutarisa chiti ichi chirimwa ichi chakaita sechibage, hurumende inogona kuva nemainterest ekuti tikaregedza zvakadaro kumwe kunogona kutoshayikwa chibage chinoenda ikoko. Ehe, izvozvo zvinofanira kutemwa hazvo mitengo yazvo, asi still tichitarisa chi kumamaketi iwayo kuti zvinonge zvine musoro ndezvizvi. Izvoizvi kwete hazviiti kuti murimi agone kuramba achibudirira. Toda kuva nemamaket anotidetemainira mitengo yezvinhu.
Munyoro anoona nezvekurima muMDC vaValentine Ziswa, avo vanorimawo vari kuHeadlands mudunhu reManicaland, vanotiwo kurima kunofanirwa kutorwa sebhizimusi zvokuti varimi vanofanira kusiyiwa vachitara mitengo yavo voga, kwete kuudzwa zvekuita nehurumende pazvirimwa zvavo.
Kukwira kwaita mitengo yezvinhu hakuzowirirana nemapuraizi kana zvavo zvava kutengwa. Kuti vachizodzokera back kuminda hazviiti. Saka iko zvino it's very unlikely kuti vanhu vazhinji vanokwanisa kurima kusvika pavaizvitarisira.
VaZakaria vanoti hurumende inofanira kugadzirisa kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kuitira kuti vaite basa ravo vasingatemeswe musoro nenyaya yemitengo.
Saka nyaya iyi inoda kutogadzirwa kumusoro, hurumende ichitarisa kuti zvinoita kuti ikonomi imire inzi yati yamira yanyatso kuti twaso ndezvipi. Varimi vari redi kurima, asi chavanoda varimi kubatsirwa kuti vagone kuti kana vachida kutenga mainputs vanomatenga nenzira iri nyore. Kana vachida zvekare kuti vawane diesel, rinofanirwa kungowanikwa diesel. Harifanirwi kuva chinhu chinoshamisira munyika kuti uyu une diesel uyu hana. Saka zvinhu zvinodrive ikonomi, zvinofambisa ikonomi. Saka izvozvo zvinoda kuti zvigadzirwe, asi kugadzirwa zviri kumusoro chaiko, hatingasweri tichinzvenga nzvenga.
VaZiswa vanotiwo rimwe dambudziko ravakatarisana naro sevarimi nderekuti havasi kukwanisa kuwana zvikwereti kumabhanga sezvo varimi vazhinji vasina tsamba dzinoratidza kuti ndivo varidzi vemapurazi kana kuti matitle deeds pamusoro pekudhura kuri kuita zvinhu zvavanoda mukurima. VaZiswa vanotiwo varimi vazhinji havasi kuwana mbeu nefetereza paine nguva, zvavanoti zvichaita kuti gohwo remwaka uno ridzikire zvakanyanya.
Nhamo yatanayo ndeyekuti even mafarmers kuti vaende kunotora mari kumabhengi, chekutanga mari yacho yakadzikira value, chepiri mari haisi kutoreka kumabhengi. Therefore kuti murimi aitore mari agonotenga zvinhu zvaakudhura patoo nemutauro, zvichaita kuti gohwo redu ridere zvakanyanya. Asi chimwe chikuru chandiri kuona chekuti icho vehurumende they don't even seem to care. Avasi kunyasuti tabu dere ne issue zvakadai tigadzire zvakadai kungoreka zvakadaro.
Gurukota rinoona nezvekurima vaparents chiri vaudza Studio 7 parunhare kuti vachaedza kugara pasi nevemasangano anomirira varimi kuti vatsvage nzira dzekugadzirisa matambudziko avari kusangana nawo. Vashiri vati hurumende inokoshesa varimi zvikuru sezvo vari ivo vakabata upfumi hwenyika. Zimbabwe yaizivikanwa zvikuru munyaya dzekurima zvokuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzaipona nechikafu chaibva muZimbabwe, asi pakatanga chirongwa chekubvuta mapurazi evachena pasina muri pasi peutongi hwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, gore nyika rakatangawo kudzikira zvakanyanya zvokuti Zimbabwe yava kupona nerubatsiro munyaya dzechikafu sezvo nyika iri kutadza kurima zvinoikwanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.